Moves now.
Capital 263.
Welcome to the 263 Chat Show, bringing you live interviews, discussions, and stories on pertinent issues in Zimbabwe and around the world.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to 263 Chat Show. Today in the show, we are joined by veteran musicians, those who have been in the game for a long, long time. How are you, Baba Nama Icharamba?
Good and blessed. How are you?
We are well, thank you.
Yeah, Zuzu no father's kuruti tingetine atnot my veterans in the music industry. Probably Zimbabwe wants to know how he's been the journey in the music industry.
Yeah, it has been good. Maybe Maicharamba would want to come first.
We thank God so much for he has been leading the way for us, making a way. Pangapasina nzira, we have been going through the journey, zviri miraculous mune dzimwe nzvimbo, but tinotenda Mwari. We've managed to record about 13 albums since we started, and there's been a great reception and response from the audience. So we thank God so much for that.
Oh, indeed. It seems that it has been a very good and enjoyable journey. Still on that note, in Shona, the Sanders, we as one hand. But we have Babana Maicharamba. We are all both gospel singers. Probably you can tell us how you balance your career and family time and also being a pastor or pastors.
It's all about being organized. If you are nani, one of our Vajidarum Chishona, but Michirunguano, so to say, life is what you make it. Those tichitendera kuti shoko raMwari ukarigamuchira rinokuitisa nezvimwe zvinga zvisina kujairika. Isusu, we are a full package. Something that happened not coincidentally but also through prayer. We believe that our union is a product of prayer. When I was still a young man, thinking about marriage, I would always envisage a woman who is supportive, prayerful, who would get along with me and my relatives and my mother as well. Saka paise pandaifugama ndaingo timari ndisanganise nemunhu akadaro, and musikana ainzi Olivia Charamba. Anonzi Mai Charamba, anonzi Olivia Maseko. You see, ino manjira kuzitaranguka. Yeah, and ye akabva ava mhinduro yacho. Asi chida kunyatsa kuva so specific nemubvunzo wamareva. Tinozvigona nokusiya zvimwe. Kana Mwari vachinge vakupa basa, ziva kuti ndekupi kwaunofanira kuswera. Uye kuti ndekupi kwaunofanirwa kumboti rega ndisaririre mu area yacho. Saka ndozvatinoita, tinoziva zvedu nokusiya zvisi zvedu. Nokuita zvatogona zvacho nemuto chaiwo, asiwo zvakare tichinamata kuna Mwari.
Indeed, hanzi na Baba Charamba, a dream come true, marriage yawe. Mama ndicho yakamuri, patora nyaya kunzi mukwasa kuzvibalansisa uyezve muchisiya zvimwe. Tatarisa paipa mambobva kushoo matimbira tafara. Baba ari kuda kuendawo kumba, ari kuda kubikirwawo. Vana futi nicharisa kuti mama wauyawo futi, toda kutamboona mama. Munozvibatanidza sei?
It's by the grace of God. Tinobalansa kana riri zuva rekuti tafamba, hatifambi every day. Atiende kuma functions every day. Saka tinongoitawo upenyu hunongoitawo munhu ari kuenda kubasa, sezvo mimi kana mai kubasa muchadzokera kumba muchaona time nevana, ndozvatinoitawo nesu. Isusu tinogona kutoswera tiri pamba Monday, Tuesday, pamwe Wednesday totaita marehearsal zedu, Wednesday totaita marehearsal zedu, but tinowana time yakakwana yekutiwane nevana, yokutoita mahomework now. And then kana yai time kutaenda kushow, patinozongoti dembei pamwe pachina panozombotirwadza, ndopatinoenda kumatoza akafanana nokuna America kana Australia. Time achina notirebei, kunogona kuita 1 month kana 2 weeks muri ikoko, ndopamunozinzwa kuti hii tasuwa vana. But asi So we always balance since we are family, we are seva shumiri.
Indeed, this is the 263 chat show. Today in the show, we have Baba Namai Charamba. Coming back to you, Baba.
Yes.
We have musicians, probably. How do you take it?
Zvinhu zvandinofunga kuti zviri paviri. Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kana uchitevedzerwa nemumwe. Zvinoreva kuti zvauri kuita zvinhu zvinenge zvakati nakei. Ndinozvikurudzira kana zvichitwa nemuto wakanaka nokuti ini ndiri kuma grade 3 ikoko ndaitombotevedzirawo zvekare vandainzwa. I think the first song yandakanzwa ichimbwa ndiri mwana mudiki. Baba fumora ndivaya, baba fumora ndivaya, baba fumora ndivaya, baba vaya nyama. Nditika, ndakandiri mwana mudiki, saka ndirikutevedzera mumwe muimbi papapa. Anonzi Tinei Chikupo. Kana ndikaona munhu ari kushumira Kristu, ari mutsoka dzacharamba. Aiwa, ndinotenda. Asi dzidziso yandinozopa manje ndeyekuti tino zvakatinakira kutungidzwa nomuimbi akatitangira wandinofarira, but ndinozonyanya kukurudzira vaimbi kuti vakure zvokuti vave ivo vaite shed off the image of their idol such that they become themselves, because you know God wants you in your wants to watch you do your thing in your original form. Havadi kuti unge uri ningi. Nokuti pavakakusika vakasika vakati zvapwana. Havana kuti to be continued. Seva komana vemamovie.
Right. And Baba Charamba, you have to be real. You have to be yourself. You have to grow up to be yourself. But you said vaimba vachimba vachitedzera in the good name of the Lord. But we have come across some musicians. I will not mention names, though. We have tried to change our songs to fit what is happening in different societies, probably in the Zim dance music.
Yeah, all the same, I would not want to sound so legal. Do you know Atura Sevana, the Katarisa Zim dance hall? E music yakanaka zvikuru. I think ichitanga kuuya ini nevamwe vakafanana na Professor Zindi na Robert Mkondiwa and Mr. Banda vekwa Wing D. Takatomboita workshop yokuti tibatsirane kushepa vaningina. Saka it's an imaging visionary of which whenever anything is imaging they are bound to be kukrosana kwe tuma swords nema mistakes. Asi, I do forgive each and every youngster who might have abused my music or my song. Some of the music can I abuse? It's not for one to apologize to Charamba. I stand here as a minister of the gospel. I was commissioned by Jesus in 1992. It's for you to apologize to Jesus, the owner of the music. And you know what I say? And then, because uka abuse a song, we andru gimba za Jesus. How see, you are not attacking me. You are attacking the subject of my song. Saka, asindi no, ndinoti, ngavare girirwe, wose vanenge vakaita chinu, ndurutani sirauti vanu vanenge vachikura.
All right, that's great. Indeed, viewers, you are on 263 chat show where we are discussing with Baba Namai Charamba. For now, I will leave it to one of my anchors, Shingi, to take over. Thank you very much, Baba Namai.
Welcome. You. Bless you.
And now. Capital 263.
Once again, good evening, Zimbabwe. I'm your second host, Shingile Muringi, and today we are proud to be hosting Zimbabwe's most glamorous couple in the gospel music industry. Tiri kutaura nezva Baba Namai Charamba. Baba Namai Charamba, ndine mufaro mukuru ende ndaropa fadzwa kuti in my career I am hosting you today at 263 Chat.
We are
honored as well.
Yeah. Right, I'm going to take this personal because I have ndakakura ndiri mwana akazvarwa in a gospel family, and I started listening to your music at a very very tender age. Inini gogo wangu inini vakandirera. Anoti kana vabva kuchechi kana kuti vakazora zvavari kumba anonzi ah nema DVD kubva kuti nema VCR I'm really sure no takazopina kuma ne technology chivo vote kana kuma DVD kana vari pamba kana kuti vabva kumunda tichiri kumusha satayo kuno kwarara
kunzi
ah wadi umbondisira u diskira baba charamba rinonzi tinashakatendeka eh vane song yawe vanofarira ipapapo inonzi satan chakakundo kwakazoya mama artists variko kwakaita na Messi Mtsene after you and so many rookies have tried to get into the industry before you but ako goma di umbotera we vanonzi ah ndatisa eh baba charamba then I think it was in the early days of the millennium mai vaka release a daily bread vane zvakare song yawe vanofarira inonzi musimboti when she's down tinoto zoti ndo song yawe vanu so pakazoyema ma albums kumashure takazonana pashoko pamwe kuti akogo mai charamba na bacharamba mabudisa imbotera album but still tinashakatendeka yeah so iwa kaza kuti kunyange vakasimbo simba sandifunge kuti vachabudisa zvirimwe kudamba refu rinonzi saka ndoda kuti mumbotsanangura ipapo kuti munoitora sei naye
ndofunga ndotanga mai charamba na
tikaitanga na mama
iyo okay taura mai
I think zvimwe zvinoendrana nemunhu because pane attachment inoitika kune certain music and vanhu vanoti the first cut is the deepest saka dzimanguva pane zvane yakaita muupenyu hwavo zvinoita kuti varamba ne that attachment but as we go on music edu tichienda tikada kuvhura ma social pages edu we at different stages unonzwa mwachita aiwa inda kaitwa zvakanaka neyakati inda kaitwa zvakanaka neyakati saka isusu sevanhu vanongopakura nziyo nekupiwa kwatinenge tazitana mwari tinongoti tikuzva that every song yatukupa kune audience yedu ine munhu wairi kubata we the last album at kaita yewe Nazareta it targeted a different audience yekuti vanhu vangajera musambo watiragara tichiita havana kuda kuinzwisisa but pane zvaika pane vanhu vaikatoredza vatutoziva kuti ava vanototi kana mukazoita pane mumwe akanditi mukazoita mufa makafura Sunday service yakanga iri different saka we always get those comments and tinongogamuchira sezvo sekuya kwazvinoita because we know kuti pane vazviri kubata yes
ndichiri pamuri ipapo mama mukati mokufamba kwatinoita kusevana tichikura in the early days around 2010 ndakasanganawo neshamwari nekufamba kwatinoitawo ndakasanga ne young pilot from Ethiopia chinhu chakatanga kundibvunza tichitanga kuwirana nekutaura tesakati ko ikapo inonzi baba namai charamba do you know them ndikati yes I do know them they are one of Zimbabwe's most decorated gospel musicians ndikati if you had wakamboterawo music yawo here akatanzi there is a song that we play in Ethiopia called Africa Restore Your Identity it really touched me because I saw no matter that Zimbabwe are facing a lot of economic challenges but somehow we've got some product that are coming from our own citizens you got a product that is making impact outside Zimbabwe
yes
akataura chitanzi ku Ethiopia vanoti it's a prophetic song
all right
because pavakatanga kuinzwa that song the economy in Ethiopia was so bad by that time Ethiopia had only one airplane government airplane and the people accepted the song as a prophecy to them because that song you sing to them which are right. Ethiopia will stretch hands to them
to the Lord.
And this isusu mukurisa chakwetu nonzi baba ndo vakanyora song vamwe vanoti ndimi asi nozva kuti izurenyi imimi
izirangu riripo inputs dzinenge dziripo asi the main ideas near the theme zino vane chipo chacho chakazara apa and tinongoti ndadimwa it was divine appointment kuti it's not easy kuti munhu a download a song yake opamwe munhu oyobuda exactly pamwe zvasikatofungira futi kuti inga chazobuda so saka I think it was just something that was divine kuti the song and kuti batanidza ne song neni pamwe dai akapiwa kuno munhu I don't know who did have made the same impact but we just thank God for that
sure. Maybe baba ndoda kuti mumbe mapindira musupport amai isusu sevana vechikoro isusu sevana munozva mazuva anoti akusangana zvakawanda our generation but chatinotsona vabereki chekuti tere music inovaka and we are blessed that we have you we have always listened to you there's inspiration in your music kana muchinyora ma song especially I want you because we are going to send this interview to Ethiopia Africa Restore Your Identity, it's a song that touches many people even here in Zimbabwe. I've seen many people who cry when they listen to that song because there is a deep, it's not just an ordinary gospel song. Vamano tine chiprofita mukati atizive kuti pamakanyora song what happened was it a prophetic song chichakaitika because like this guy from Ethiopia wrote pamakatanga kunzwa song no one in Ethiopia will be where it is today. Now they've got over 10 flights under Ethiopian Airways. They've been Africa's best air flight, I think, in the past 5 years. But Pawakans are so many, so this is to them, and we to research profiter. Zaka from Basay Pafura was on.
Dingati Daka Nura Dadin one Nishokura Mari. It's a psalm. I would want to give my viewers a homework to write Sake. It's a psalm. I see Dingadi Kupa. I would want to salute Archbishop Guti. Vakaronga mwe musangano wainzi Eklas Faka. Ndakatanga kuona wana Miles Monroe. Nana Mensa Otabil. Ne vamwe vakadaro. And timu yanga iripo. Ne vangiri rakaparidzwa wapo. Meso angu akavurwa. Mwayamse ne vaka download mamwe maonero angu. Pamusoro pe dunhu rinonzi Africa. Ndokubva ndanyora chimbo. Chimbo icho chokubva pachakanyorwa kusvika pachakaimbwa na Mai Charamba. Chenge chine makore anenge 8. Chichirarama.
Zakawanda nziyo dzakadaro dzinoita
exactly.
But ndino vararanda taura rekuti pane dzimwe nziyo dzekuti Mwari kana vachidziunza. Vano ndosaka zvichinzi ngatigare in the presence of the Lord.
Yes.
Nokuti if you stay in that kind of an environment, your heart becomes receptive to the word of God. Saka pane pamwe pekuti Mwari vanongo downloader or vanongo ta encode, then you decode as the composer. You download what's coming from above. Songs like Buruka and Nedzimwe. Ndize kuti ndingazvinyeba stereke ndikanyeba ndikarova dundundu kuti kuti artistry yangu unyanzvi huripo uye handizoshori vanoridza magitare vano unyanzvi unozouya but ndinge tanzwisa kuti pfungwa iyi nescope yacho yese hazvingori human zviri divine. Saka ndingatora nguva yakareba ndichipindura dzimwe nziyo ndedzekuti Mwari vanoisa shung pamwoyo wangu ndoshaya rugare. Mwari vachinditi taura ataura ndobuda nechimbo chekuti handichagara pano.
Exactly. Tiri ipapo todzokera futi kuna mamati sati adzoka kwamuri futi ipapo vamwe vanotibvunza kuti even children is any shamisa kuti right kana uchinzi fishers of men may say you fall under fishers of men right baba ndo anonyora most of the song but voice rinozo noti nyanyei kubata vanhu kana rasa gogo wangu vakatera musimbori mai pano noti upenyu hwangu wandinorara. Yeah, ndinomba ndatona musodzi zvinozvinonetsa tinozviona ma artists boys try to help a lot of artists kuti mumwe munhu anonyora song but ukaiti imbo remwe munhu panoita pakunetsana kunzi ano wakanganisa kiy yakati noti yakati ime how do you manage to blend the script and the final voice riri kubuda musoro munozvikwanisa
sei? Yes, do a lot of work on me panyaya idzodzo. I thank God kuti munhu anoda zvinhu zviri perfect saka hatingoti tangorekoda kana tango. He tries kuti nditi every corner inenge ripo pa song ndiimbe that way. And I also put my effort kuti mune zvandinenge ndaudzwa zvacho ndinogona kuzotadza kupinda dzimanguva exactly but ndino pane panozoti haapa yes zvaita. Saka one thing that we don't do is just rush. Pampachina pane nekuda kwekuti you know if you are a composer pane panozoti ii song iyi rega ndiimbe ndirini ii song iyi rega ndiipe munhu ndiri kunoona kuti zviri kuenderana nevoice remunhu. Saka iwe nekuziyana kwatazoita over the years pampachina vakutoziva kuti song yakadai so ndikaicomposa kana ndikaita theme yakati I think it will be best ikaita voice raMai Charamba iyi rega ndiite. Pane mwedzi mamasongs andinotombova kuti ndipewo kani ndipei but vanonzwa kuti ivo regai vaimbe tichiri kutanga kuzivana I think changotanga kuronana pane song yakambodwa kuti ndiimbe. I have as we remember, but look at me, I'm going to be Jason Diego. And I'm going to be second. That was from over the years with hey, but if I had sung that part, I don't know the anointing. Neku, Nesha Kabu de Popo, Jesu Rambas, Jiripe, was in the kind of voice in the Kanangandaka Daka shota pandino zet pan pandino kwana masongs avano compose.
All right.
Yeah.
All right.
I don't know if I've answered you. Maybe one of you to answer.
I think it's chwe zira ipapo. Chakango kosha ndoza ndati tisingadi kuzirova dundundu. Mareva kandi pao acumen yekuti ndino kwanisa ndikatarisa muimbi nema properties ake and nema attributes ake ndirokwanisa kudesigna song inoenderana naye. Inofambirana nezwi rake neexpression nemannerism dzake akuti kana ari anoimba mbatsanga kana ari anoimba akapela kana ari anoimba imbuve I can stretch that far even reggae. Yes mai charamba patino apanziyo dziyadziyadzi ndino vati netsei kana tichim kana vachimba mai charamba ceases to be a spouse. When I am giving her a song, she becomes an artist wa producer. I vanenge vachishanda nesu vanoona a different man. Ndinenge ndisiri spouse. Saka ndino demanda.
And at the end of the day, you know what I thank God for?
Yes.
Well, we should not get all the praises. Mm. Praises should be unto the Lord.
Yes.
But kakurumbizo kandiretakachoka. And when I think of the effort that he puts, and I say, God, what's happening? But it turned out he's a good teacher. The product that you see in me is because he's a good teacher.
Mm-hmm.
Yeah.
Zimbabwe, this is the 263 chat show. We've managed to, after numerous efforts, to try and give you this moment. We are getting closer and closer to God. And you know, we cannot do it without bringing the Charambas on the show. They are our very own, our most decorated Zimbabwe's gospel couple. And on this second last segment of the show, we will be talking to Baba Charamba about how he sees things on his own side as a composer and one of the leading enforcers behind Officials of Men. Baba Charamba ndakuya kwa muri manje. Vamwe vanotaura ivo vachiti vakakuonai vanoona muvhangeri. My father has always told me that. Tikana kuti sati Charles Charamba iti pastor. But with our own mindset, it's not what comes to pastor. Tinoda kuona munhu anomira papupita achivhura mavhesi achiparidza achiita sei. But ini ndakazodzidziswa nababa vangu kuti no, kana tichivati pastor, iye vanoparidza nokuimba. Saka we always see this kuti vanangu adresa kuti pastor Charles Charamba. Pastor ndewe kuimba chete here kana kuti behind the scenes tisingazivi pamunenge maenda kuchechi kwenyu munombobatawo mic muchienda papupita imbotitsanangurai ipapo.
Nguva dzangu ndodzinotorwisana. Ndiri mushumiri anomira papupita nokuimba. I'm an ordained pastor who got some theological training between 1998-2001, got ordained in 2003. Asi kuimba ndinofunga kuti is the primary calling yandinayo. Kuimba kwedu ikoko zvekare kune chivhangeri chakawanda. Ngatarisa music yedu yakawanda kutaurwa kwesalvation nokutendeutsana kudarika worship. We can sing worship, we can compose worship, but tanga takawanza kudaidzana kuchechi. You see, worship ndeye kunge tazara muchechi ka. But isusu takati atinga imbidzi tazara muchechi kana kune achiri kubawa. Kana pane achiri kumona mudzanga wembanje. Kana pane achiri kutizira mama vachichema kumba. Saka we are evangelical both from the musical front and the pulpit as well. It's a balance.
Toenda ku response because we are not your only followers, we are not your only fans, we are not only your only chibozi. So we see you as your children because we have grown up seeing your music.
Welcome.
My closest friend from Masingo ye Perpetua Sole Anofuzawachiti, please can baba na my charamba wa show vangavambo tibunzire yo kuti kubaza waka release apa kuwana na tina kumbozo wana another inspirational song inote uranezwe wananu. Tinga kwani sawere kuwana imwe song inote uranezwe wananu umahaupa machabuda in the future. Munoti kudi inazo hizu.
Zatauru wana maichiramba kutipani ime album yaka gadziru wa bati. Yaka gadziru wane mstu wanga wakati siya neizu shuma. Nukutu kufapa tauru wane munu yu kufapa verses in chapters. Paka Buddha New Testament in song. Chisiya imba ya maivako. Kare kare ndo vapa zo Buddha ze kare pachinzi muga mchire pane inonzi. We Nazareth. Ndo kufapa Buddha chimbocha dino imbira maicharamba chitenda mwarino kuda kwao. Chinonzi ndiwe.
Yes.
As anyway, chande ufungizira chirikunya nyo itikandeche kuti music has gone visual. And we have been lagging behind,
yes.
But it has been deliberate as well. We haven't been doing videos for our music, something that we started to rectify in 2016. We are sitting on a number of videos for our
this good. Yes. All right, in the chiri papo mesin dokti kunyangwe na mama muko, I think katanga wadipo advice. Our generation, we are living in a different times za magakura emi. There are so much things that are going on. There's moral decadence. Tichiri panya ye wana na yoyo. What advice can you give kuma youth wacha wana video e panya ze wana nukuti imimi shamunura ira musingara ira as a gospel artist but shamunura ira samai vanu fambane shoko a parent who is ordained in the gospel
One chekutanga munu ngazi koshes ngazi valu upenyu wake wazo kwanso koshisa munu kana yosu ngazi koshes takaimba to restore your identity. They have an identity. You can't have a conant, Uyumunu, to no muse and a chakat. But to get identity to an anokuzian as a kaipa, no kubata as a serizu. Then panoetaka kunets, a panyae, kuturku, koshes as a kadi. Ukashu koshes, then surround yourself, nevanu, vanoku pa value, we have no kuruzira the positive in you. Vasinga kuente sekunu kusiriku. Wasinga kuyende soko kutunozoti dai sina kusangana na ningi dai upenyu wangu wakadai pana nono kwanza kupai direct direction kana ichara ti friends are there to make you or break you saka you must be careful ne vanhu vauno sarudza kuti vave shamwari dzako shamwari tisingatare opposite sex shamwari dzako chaidzo because zvinokubatsira even pa uchazotsvaga musikana uchada kurora kana mukomana uchada kurora because you are surrounding yourself ne vanhu vari vakanaka. Isusu kunaka tunoti munhu ana Jesu munhu anotinoona atinoti akakwana because kana waona Jesu wakwana nezvinhu zvose ndiye anokubatsira kumolda nokupa character yakakwana muda kupinda
baba
pindura ndichowedzera ipapo ini ndinoti upenyu munhu ndichipa muenzaniso wangu ini handingati ndiri achiva anotyisa chaizvo but I don't regret kuti ndirikarura mudzimai wandakarura. Nyaya ino tangira pamuno watino sarudza. You see, uchiona vanhu munyika muno muvari 14 million. Iwe mukomanaka, each car, kuti, okay, makombi zvakazara madzimai aya. Zviri correct here kumbodanana nasisiapa. Imbobvunza Mwari kuti panangamiswa wangu apa Mwari pakuwanda kwemadzimai isa, ndipapa here. You see, ini ndokutya kwananga ndinako. Na ichi kama zimai aya ndichiti Mwari I may be wrong panapa. Saka zvaiita kuti mabvi angu arambe akanyura mumavhu ndichinamata. Chechipiri, let's be lovers of people, not of things. Vazhinji tiri ku we are centering on material. Kuti zvatingawana pamunhu. Kurorera munhu kana kurorwa nemunhu ndokuda kuve basa raanaro nezvaanowana. Ngatibve ipapo nokuti Mwari vano transforma ramuri kufungidzira kuti irova iroro vano retransforma kamwe anosimudza marombe kubva muguruva and that's 24 hours a day occupation ya Mwari vaka Mwari vakapa vakatopedza nesu vakati pa Jesu asi chavari busy kuita kuti uchiza kuti unoziva here zvakaitwa na Jesu uri kuda here kusimuka kubva muguruva ndo basa raMwari. Saka unowana munhu anosimudzwa iwe wakambomuramba. Saka ndinoti kune vana vechidiki. Ngati koshesei upenyu hwedu tikwire kombi iri kuenda kwatiri kuenda. you see, pane kumwe kudanana nemunhu ane ma aspirations are totally divorced from yours. Azvibatsiri zivai kuti baba ava vanoda kuswera ku rugby. Ende vakashaiwa rugby upenyu hwavo haushandi. Aende hauto havatodi. Saka ukadanana navo iwe uri wanofarira zvekusoka. Kana ku tennis. Munoita ma clashes. Saka munotadza
kuzonyatsa. Pane ma differences anozoitika between people. Yokuti inini bhora ndakutoriona nokuda kwavacharamba. But pane there should be a common thing chekuti chinokubatanidzai.
When someone is obsessed with a certain activity that you can't get into and you want to be a part of them, hey, it becomes a challenge for them to adjust or to accept you as a life partner.
Yeah.
If you are not going to, we
are in the last segment of our gracious interview with Baba and Mai Charamba. Pastor Charamba, my favorite song from him is Kumakumo Ngarumbize Mwari. Mai Charamba, daily bread, I surrender my life to you, Jesus. Please give us comments as soon as you get this video. We need comments on our Facebook page. What's your favorite songs from this couple? We will respond to you and we will be giving you live updates. They're going to be telling us about two new albums that are coming. Please stay tuned to 263 Chat Show. Baba na Mai Charamba, takuenda ku last segment the interview yedu.
But I assure you are going to have a problem on the song choices on the yes.
Audience, edi ruto zinzwa kuti there's something different that is coming up. Yes, I think mambotaura patanga show kuti I think the first card is the deepest card. Kuti munhu zvatanga kuwana nguva yezvikambata zvinonetsa kuzoti azoaccepta futi zvinodi zvinotera. But imbotiudzai baba na amai kuti takangonzwa kuti vanhu tambosiisaanza avanyarara vaita sei tikatsvaka manamba tikadina tiri pano. Ndombatazvoti ano kunechi pane zvamanga muchitibikira pamamakanyarapa. Hanzi kune album 2 achanga achiuya nguva imwe chete. Hatisati tambozviona. I think I'm one of your avid followers and I can testify that hatisati tamboona muchilonja ma album 2 mese panguva imwe chete. Chichiri kuitika?
Yeah, I think handina kuzowana kamukana kekutaura yenyaya yefirst cut. Tinasha akatendeka is a superb album. It's not the outstanding one. It's at par with the rest. Chinoitika sekutaura kwaita Mai Charamba, my experiences ndo anoita kuti tinge tiri glued to certain musical products. Someone told us taenda ku mhiri kwemakungwa. Zvikanzi baba na Mai Charamba ndikadzoka kuZimbabwe one of the days kana mwari azondibvumira ndiri kuda kuno kumbira anenge ane kombi kugweru. Ndokunofanha nge kuri kumukoba kugweru ndokumbira kombi yemunhu ndoihaya kwezuva rese ndoidriver ndichiridza Tinasha akatendeka. Zvikanzi because ndiyo yandakatsvagisa basi ndoyakandiunza kuno. Saka pane attachment nokuti album ndiyo yakamuendesa kuno. Chimbo chakakupa kuroora mudzimai wako ndochinoramba chiri chimbo chako. Now that hauchagara uchiroora. Saka dzimwe album dzisingataure zvekuroora hadzigone kukunakidza. Saka ndozvazvinoita. But we are glad kuti komborerai vana vangu. New test pashoko pangoma iyi. Handitika. Anai basa rangu nokuti hakuna chimwe chimbo chandinotamba mamwe matambiro saibasa rangu. Saka
inini nange mutange.
Vamwe vanoti nyika Zimbabwe, vamwe vanoti buruka pana Exodus. Vamwe vanoti mhinduro iripo pana Johane
3:16. Muti mwoyo wangu
kutenda kwaAbrahamu semumwe mukomana ari kuDurban tatiri panapa. Anguri kutenda kwaAbrahamu. Mentioning names, Reverend Noah Pashapa says, mfana kana wakaimba, wakaimba bidzi. Jehovah ndi mwari wedu.
Exactly, baba wedu. Ino madati kumakomo ngaro bizo.
Kwa uya principal wangu we college, anoti, samunona nyika.
Yes.
You see, saka ndinofunga kuti zvema songs, nema albums, zviri subjective. Regaiti ende pama albums, ari kutevera. Tiriku tangane apology to our fans
and followers worldwide. To say we took a long break.
Mm-hmm.
We have been on a sabbatical. It has been intentional as well. We wanted to see our children grow. Pangapane kazera kanga kari tu tenda kusia kakadaro. I see, because we knew the size of the date, we say to ourselves, it's neither my charamba nor myself. Kana mchinge mambo deprive wanu zokujika. Kana magu zo wapa after 2 days. Muno wapa dessert, ne break, yes. Breakfast, ne supper at once.
Yes.
Those are tighter. I'm coming up with an album inonzi Abba Father. Mm-hmm. Pastor Charamba is coming up with an album called Abba Father.
Abba Father.
My Charamba.
My Charamba. Voice
of Miriam.
Voice of Miriam.
Yes. Sakaswa nchaita nchachanga nchati baba mundi sana ngure. First of all, album ya Abba Father. Zinorele ipamuru kuti Abba Father. Uye rine madambare fumangani. Zaka mira same katime kwa kwe dambare.
In short, Abba Father, e title. I think for the first time in the history of Fishers of Men, we've released an album in a title track.
Mm-hmm.
We've got a song in Ozonzi Abba Baba.
Abba Baba.
Pa album in Ozonzi Abba Father.
All right.
It derived from the book of Romans 8, chapter verse 15. Panonzi atina kupiwa mweya wokuchika atina kutwa varanda. Asi tinoda idzira tichiti Abba Baba. Andi ngatauri zvakawanda asiringori izwi rechikaldia rechiaramaic rino expressa intimacy. Mazwi akadzokororwa kubva kuaramaic nekugreek. Saka tikada kuzvitaura zvakafanana kuti baba baba. Asi tataura uba ameno vanonzi ndizvo baba kuti ndeve then baba muchishona. Kana kuti Father Baba. Ndozva zvakada kuva. Ndingangoti in short ndine nziyo 9 ipapo, 8 itsva, then imwe inonzi tudiki diki yakaitwa ne voice yandakaita ne shamwari dze CCAP Voice of Mbare. Ndo ma albums ari kubuda iwayo. Mai Charamba vanga tsanangura nezvayo yavo yandirofunga kuti pamwe inogona kunge yakanditikundei. I'm not sure.
Baba, andiye ipana Voice of Miriam. Pakana mchiti Voice of Miriam ndinorangarira pane imwe song yamunoimba mese mchiti kutamba sami. Ndiniwo zvangu
Miriam ndinoda kutamba sami.
Shaura kuzama kuti paridzira kuti
shaura sa Miriam. Miriam akashaura vacrossa the Red Sea vabva vachibva ku Egypt. When they were being freed from the land of Egypt, from the Egyptians. Skamwari vakaita nzira, anga pasingatarisirwe, pa Red Sea, and they were able to walk on dry ground. Asi ma Egyptians achida kuatera, ndobva anyudzwa nemvura dziye dzanga dzambopatsanurwa. Zvino mukukrosa kwakaita vana veIsrael, Miriam burst into a song. Shaura kwakaita Miriam, ndokwatinenge tichida kupfuura. Doka tikaimba pa verses and chapters 9.
Yes,
basarangu. Saka kungo imbo kwa trukita kufara, celebrating. Mwari pa watu fuza onapo. Even mbwaya tangataka nyarara, kana niwo semunu harukutera. Mwotipanda fuza onapo na mwari. I just want to burst into a song and celebrate my God.
Mm-hmm. Saka chichita urei, number of weary, Voice of Miriam, raka mirase, my songs, composition.
Rine 8 songs. Zaitaiba sana na mfundisi baka nyora ismai charamba unu ya chizuwe zirosha hawe papu.
Mm-hmm.
Pane ma songs kafana na boycott scene ndiri munana.
Mm-hmm.
Vanamu masango and mwaka to mention.
Mm-hmm.
Half of them.
Alright, yeah. Good. Wabachitipai madambari fusoishu watatoma zwa it's now confirmed our listeners are going to view our video. Surely 2 albums, they are coming at once. They said, Pastor Charamba himself said, they are making repercussions for serving you of your beloved genre of this gospel music. Sakavati varuku yane madambare fu aya, arimaviri same time. Rimwe richange, Abba Father, richange rine 9 songs. Voice of Miriam rine 8 songs. I think you could not have asked for more. Tipe date, when can people expect this album to hit the shelves? And show yacho, when are we going to have a gig for this album's release.
Thank you for that. We are going to have a pre-launch on the 16th of August, just some few days to come, at the Zimbabwe College of Music.
That's a Wednesday.
That's a Wednesday.
Yeah.
But the album is going to be unleashed to the populace in the morning of Wednesday. 16 yacho yoyo. Tinozosiko enda kwese uko but munhu anenge atokwanisa kusampla music. But VIP event yevanokosha vaya vaya vamwe vari kumushane vari kwakati ichaitwa kuAquatic Complex. Ndokunowanika hama dzedu dzinotamba nokusvetuka dzimwe dzinopfugama dzichinamata nevanokanda vana mudenga kana pakazodawo kuridzwa machira chete anozongovapo asi ndopati chaikwanisa kuzosangana nemafollowers Fishers of Men kuAquatic Complex on the 30th of September. Musi wa 30 September. Vanhu vakwanisa kunge vamboteerera nziyo. Vakwanisa kuita sing along.
Saka tiudzei because
launch yatuta musi Wednesday
16.
Iyo inenge ichitwa pa Zimbabwe College of Music next to HICC.
That is a long rotten row, isn't it?
Yes.
It should say because one my audience want to be participate in this event, my ticket price is Agamira say.
They're going for $5 and then VIP $10.
But Anga Agupera
is but apa eco cash numbers.
Exactly. I'm really sure those who are going to get this video with $5 and $10 is nothing after 2 or 3 years of
Yeah, but mukuziva kwedu nzimbo idiki zvekuti vanogona kusakwana Zimbabwe College of Music
asi
ngavauye. But we are assured kuti chitungwiza Aquatic Complex kana uchinge wakundikana ku Zimbabwe College of Music. Uya kuchitungwiza Aquatic Complex. Uya ine vana nevose tinge tichibata dzose itsva. Ne nana kupakuwana na vanga wachariwa yu
wawo. Ndine mzukuru wangu ariku United Kingdom. Ntela kuti dambari firuro kangara buda. Ndino kumbira wakuti richeru. In fact, he has already said mazwano there's eco cash direct from Chitoro, direct from UK to Zimbabwe. Ariku raya chiti prize ya chui mari. Richibuda, richangri chita mari. And where do we access these two albums?
Akasiana, you see, musically we are becoming a dollar market. It's a benchmark that was set by piracy in an attempt to try and match it or try to keep it at bay. We have also priced our music products at $1. But we are having CDs that are going to be priced at $5. Kuneva ne vasinga kwanisa
kushaka CEO vari ku UK vanokwanisa kutenga even online.
Yes, I was coming to that. Thank you.
Yes.
My platforms is one of Spotify, one iTunes, YouTube music ichange ichizowanika zvekare. I would want to say definitely on the Friday music inenge yakwanika on iTunes.
Our viewers and to our audience, it's been a pleasure because we're blessed to have Zimbabwe's most glamorous gospel couple in the music, in the gospel industry music, Baba na Mai Charamba. Sati Chamari gets up to Ivy, Baba na Mai Tati, Amuna Ere, Zamukati, 50 seconds, 30 seconds, Zamuram, Boti Timbo, Panizurkuya, just a Zwisa.
Panizurkuya? Mai Charamba.
Pana perece.
Uvana Davida Vegari Vakanga Vakaita Sei Vai Shika Pakuimba Mwea Yakaipa Yobuda Sait Shamubata Sauro Dibatire Davida Wana Davida Venyumari Kuvakanga Vakaita Sei
That's a glimpse of it.
Wow. Baba na mai charamba tinokutendai nekuva nesu ma 260 chat offices edu. This is the 260 chat show. We held them, we talked to them, we asked all those questions you sent to us. Unfortunately, we could not finish all of them because of our time, but we were blessed to have them. Watch out for this video. We will be releasing another one to review how the album went launched, because we will be there at the Zimbabwe Music of College to witness this album launch. And you again, may God richly bless you.
Thank we you. Are honored. God bless you.
Capital 263.
Join the conversation on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube at 263chat. Our website, www.263chat.com.